manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemugovera chivabvu 26 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa votaura pamberi pezviuru nezviuru zvevanhu kunhandare yeDhulubadzimu kuBite Bridge. Muteedzeri weMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObed Gutu votarisira kuita misangano nebazi reState Department muno muWashington DC. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaNelson Chamisa avo vari kutungamirawo mubatanidzwa weMDC Alliance nhasi vaita musangano mukuru kuBite Bridge munhandare yeDhulubadzimu paine mashoko ekuti mamwe mapato makuru anopikisa ari kuronga muvhiki rinotevera kuita mubatanidzwa ivo vachitungamira. Vari kuronga mubatanidzwa uyu vaudza Studio 7 kuti havasi kuda kuchimbidza kumedza kutsenga vachada, asi vati pane zvikuru zviri kurongwa kuti mapato akawanda atsigire vachamisa musarudzo. Vachamisa vataurawo nhasi nenyaya yeGoogle. Pamusangano wavaita nhasi kuBite Bridge, vachamisa vataura nenyaya yeGoogle hundi vachiti inofanira kugadziriswa.
Auye kuzogadzira mapensions enyu. Makuru vese ndakwedzera mapensheni emadhara. Chavakashandira uye mudyandi gere kwete mudyandi mire. Vari kutambura madhara enaya. Hapana zvakafira makoresi. Tida kudzorera nyaya yemapensheni. Ndiri kutaura panyaya yegovernment, panyaya yenational healing, panyaya yekumeka sure kuti nyaya yakaitika kumatebhelendu toda kuigadzirisa. Haitungamiri wine National Peace and Reconciliation inobva kuHarare. That's not the best way to do it. Ngaitungamiri wine machiefs, ngaitungamiri wine masabhuku, ngaitungamiri wine mafundisi muma communities. Tobvunza kuti akauraya ndiani? Waiurayirei? Kumbira ruregerero. Kana wakumbira ruregerero toenda mberi. Let's compensate those who were victimized. Tapedza compensation toenda ma community reparation. Ekuti community community benefit tapedza kudaro toti takuenda mberi asina kubuda pachena ari ega tomuteera nemutemo tokuti iwe takakubata kuti wakauraya asi wakaramba kubuda pachena.
Vativo vane chivimbo chekuti vachakunda musarudzo vachiunza utongo hwejekerere munyika. Vachamisa vavimbisawo vatsigiri vavo kuti vakasarudzwa vachagadzirisa nyaya dzezveupfumi. Vativo zvipatara zvinofanira kuti zvigadziriswe. Vachamisa vashorawo mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vave kufanira kusiyira basa kune vechidiki vanotemwa dzinobva ropa. Kunyange hazvo vachamisa vanga vachiita musangano uyu, sarudzo dzemaprimary elections dzebato ravo dzinonzi dziri kuita mutauro wakanyanya mune dzimwe nzvimbo, vamwe vachiti havasi kufara nemabatirwo adziri kuitwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Patriotic Front vaAmbrose Mutiniri nasi vaitawo musangano nevatsigiri wavo kukwekwe. NPF inonzi ine rutsigiro rwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Mukuzeya nezvemusangano uyu Tabata vaMutiniri.
Ndatambirwa zvakanaka zvinofadza irali yangu yekutanga. Ndada kuti ibva yaitikira muprovinsi inobva iyoyo vamunangagwa guta ravakanga vari ravaigara vachiruza ivo maelections.
Mafara here neuwandu hwevanhu vauya?
Ndafara zvikuru ende zvatozoti tadzike hazvo nekuti vanhu vashaya transport vakawanda vanga vachitora kuuya.
Saka inyaya dzipi dzamanga muchibata-bata muchitaura nevanhu apa?
NPF sekuziva kwamunoita ibato idzva. Saka inguva yangu inini yekutanga kuti ndinge ndichisangana nevanhu pari parali ndichivatsanangurira kuti sei NPF yakazovapo nekuvapo kwayo nezvinangwa zvayo zvekuda kudzorera nyika kumutongi hwemutemo unova hwakakanganiswa nejunda iyi yakaita kuu.
Pane vamwe vanga vachiti NPF inodyidzana nevaive mutungamiri wenyika vachimbonzi aiwa havamo. Mungatsanangura kuti munoshanda sei kana kuti munodyidzana sei navamugabe nemudzimai wavo?
Isisu hatina chatakatadzirana navamugabe. Mutongi hwavo nguva yavakanga vachitonga ichokwadi kuti vanogona kunge vaine zvimwe zvinhu zvavakakanganisawo semunhu, asi mabvisirwo acho avakaita hatiabvi ende zvinotipa mucherechedzo wakaipa wekuti tikava nyika inoda kupota tichinja hurumende zvechisimba hatimbofa takazova nyika iri stable.
Tiri kunzwawo kuti mumiririri wekwekwe Central vamasango matambanadzo vanozikanwawo neri madunirwa rekuti Blackman vanga vari pamusangano wenyu uyu mushure mekunge tanzwa zvakare kuti vakarambidzwa kupinda mumaprimaries ezanu PF. Zvanga zvichifamba sei?
Vanga iconstituency yavo ende ipapo vabva vangotaurira vanhu kuti inini haiwa ndasiyanawo nezvezanu PF ndaNPF.
Mavatambira sei?
Tavagashira nemaoko maviri ende ndo vatichatomisa ikoko kukwekwe Central semumiriri weNPF kudare reparlament.
Mubvunzo wekupedzisira vaMutiniri, vamwari kuti imi vanopikisa munofanira kubatana kuti muwane mukana wekukunda musarudzomo. Pane nhaurirano here dzamuri kuitawo nevamwe?
Hatisati zvedu tanyatsosvika pakugara pasi kuti tikurukure, asi zvinhu zvatiri kutambira isisu nemaoko mairi kuti tinge tichibatana tigone kubvisa zvijunda izvi.
Mutungamiri webato rinopikisa reNational Patriotic Front kana kuti NPF vaAmbrose Mutiniri vari parunare kukwekwe. Mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change rinotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe vaObert Gutu vari kushanya muno muWashington DC, umo vari kutarisirwa kuita misangano nevamwe vakuru vehurumende yeAmerica. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vaGutu.
Pane urongwa huripo kuti musi wemuvhuro ndisandadzokera tichakwanisa kuti tisangana nevamwe vekuDepartment of State. Saka pane vakomana nevasikana vari kumhanyamhanya kugadzira mameeting acho, maappointments acho. Saka ndofunga nhasi kupera kwezuva ranhasi vachazenge vachindiudza kuti vakwanisa here kuti vaite confirm appointments. Saka hongu ndingangoti urongwa huripo wokuti tisangane nenhengo dzepamusorosoro dzeUS government dzeDepartment of State musi wemuvhuro.
Saka apa mauya mega kana kuti mune vamwe kubva kubato?
Apa ndauya zvangu ndoga.
Saka mungatarisira kuti mukasangana nawo mungataure nyaya dzipi? Tiri kumboona America inenge yanga ichitaura kuti muZimbabwe mungamuitwe sarudzo dzakachena isati yatombotanga kutaura nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa muvakuru venyika zvinge zvichibviswa.
Nyaya iripo kunyanya mazuva ano inyaya iyo yekuti pave ndingangoti muchirungu ma-free and fair elections. Nokuti dambudziko ratinaro muZimbabwe mukanatsotsoropodza Blessing tinonatsoona kuti political instability yatinayo kunyika kwedu, nyika yedu ichipikirwa yeZimbabwe, inonyanyokonzerwa nekuti maelections adi atinoita haaitwe mujekerere. My elections ayano zonzi bachirungu hasiri free and fair. Anozo budisa result imi singa fazi. Chero wanengu wawina wacho wananga zata birira. Wanengu wawina wacho wananga zata birwa. Saka tulokta gwendo guno omu na 2018. Ngatite my elections ejekerere. Okuta anenga wawina ano wina jiripachena. Anenga ruzao ano ruzao jiripachena. Pasina kuzo nyunyuta. Jaketika muna 2013. Jaketika muna 2008. Jaketika muna 2002. Jaketika muna 2000. Zukuti chwezi watu my elections aingo birwa. Pachita jaka wanda. Jaisaka watu my elections asa budisa iwo. Etika nguti iwo the will of the people or the true will of the people. Saka nyaya uru ya nika ngoti itinga kena kutikisi mbisa pati yange chitawara na omu suwe mfuro. Inyaya yu kuti. Ngavati batireo tuone kuti my elections aripo ave free and fair. Kozo ya zonyaya zirango. Ndofunga isu seba tole MDCT. Tungamiri wana Dr. Tokzani Kupe. Takabuda pache na kuti zirango ziriko izi. Zirango zokuti atili kuti wanawe Zimbabwe warambe wachi neteka. Nukuti cha hapo ndecho kuti muna anotambura nenyaya zirango, munu hariku musha kwa gutu, hariku wa mtoko, hariku wa mrewa, hariku marondela, munu hariku cholocho, hariku gwanda, saka hariku wange, saka tukuti, zichine basa ere kuti zirango, kana zaa zichipo zacho, zonzi zirambe ziripo, izo zichineza isu varombo wa gara wachitambura. Saka tunakuti kana zirango ziripo, ngazi nange na ivo wacho waneta zo ujanyiriri. Kana vaya vanodawo kuita zvemabhizinesi nekuti tinozama mabhizinesi anga mabhenga anga vachi vari kutambura chaizvo kuaccessa mari nenyaya zvimwe zvirango zviripo. Saka tichidawo kumbira kuti zvirango izvozvo zvibve zvibiswe zviite kuti vanhu veZimbabwe vakwanise kuaccessa mari kunyanyanya vaya vane ma financial institutions. Nokuti ndinoziva ini segweta ndinotombotambura nguva zhinji nemama bank atinomiririra vanokundikana kana kuti pakaita transaction inonzi inopfuura nokuBritain kana nokuAmerica kana nokuJapan kana nokuFrance inotonzi hazviiti nokuti bank iri rinonzi riri pama sanctions list. Saka tichida zvinhu zvakaita saizvozvo zvichikwenenzverwa tione kuti zvirongwa zviripo ngazvisasafisa vana veZimbabwe. Ngazi safisi vaya vanonzi ndo vari kukonzera kutambura kwevana veZimbabwe.
Mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa RMDCT rinotungamirwa naDr. Tokozani Kupe vaObet Gutu vari mumastudio edu Studio 7 muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kuchikora mutemo pakuumba chikwata chinovabatsira kuchuchisa nyaya dzeuori kana kuti Special Anti-Corruption Unit. Mamwe magweta anoti vaMnangagwa vakatora basa remuchuchisi mukuru wehurumende vachiisa mumbundu mavo kunova kuchikora bombero remitemo. Asi vaZiyambi vanoti ichi handi chokwadi, tavabvunza kuti vatsanangure.
Tinotenda. Rega ndisanangure ndichiti ndotanga ndichiti president pavakagadzwa. Vakataura iwo kuti chirwere chikuru chatinacho muno munyika ikorruption. Vakataura kuti vachaisa policy yekuti tinge tichirwisa corruption. Vamba cabinet yavo ndichita Minister of Justice vakabva vasimbaradza kuti ngatirwisei corruption. Tikaisa pama 100 day plan yedu kuti chimwe chezvinhu chatiri kufanirwa kuita kuona kuti nyaya dzeuori dzaenda kumadzitare dzatongwa munhu kana akanga apomerwa obatwa nemhosva kana kuti oregero. Zvadaro izvi taisa pama 100 day plan mapurisa vakabva vagadzirawo unit yavo inoona nezveuori. VJSC vakagadzira makoti ndofunga makaona achivhurwa kunzi tane koti yongoti munhu wecorruption inofanira kungoenda straight ikoko. Anti-corruption ikati isu tiri ready. Muchuchisi mukuru anove prosecutor general ndobva ambotiti ina ndina vanhu. Tikaenda kuna china masa vakabva vamupa mvumo yekuti ange achirecruiter kana kutsvaga vanhu. Ndobva tazviisa pa 100 day plan kuti pa 100 days muchuchisi kwa prosecutor general vachatsvaga vanhu. Asi 100 days dzakadarika nyaya dzecorruption blessing unogona kuwirirana neni kuti tinosunga munhu zvobva zvazara mumanewspaper kwese kwese nemumaradio imomo muzobuda ningasungwa uenda kukoti onzi hatisi kukupa bail. Onzenda unoapplya zvimwe dzenguva kuhigh court onzi passport isiya obva azopiwa beuria tagaragara adzokera kukoti imwe reporting condition yobviswa tagaragara passport adzorerwa tagaragara asi siri parimand ndozvanga zvichitika tagara zvakare napresident tati dambudziko nderei prosecutor general havasi kutudza kuti nyaya ndeyei ndobva tati tadi tagadzira aunit inodhila necorruption kuitira kuti vanhu vasazofunga kuti president varingoita basa rekutaura nje vasina zvavari kuita
asika vamwe vari kuti ivo mutungamiri wenyika haafaniri kunge achitora iro basa remuchuchisi oisa muhomwe madi kupa vanhu vacho ivavo kuti vange vachienda kubazi rezvekuchuchisa kana zvichinzi vanhu vacho vashoma
manzwa zvandataura unity haisi yemaprosecutor ispecial anti-corruption unit yekuongorora kuti nyaya dzecorruption dzaongororwa dzainvestigetwa dzaredi here kuti dzinoprosecutwa kana doketi rapera rozoendeswa kunochuchisa president kuri zvino ndovanoadministra kana kuti mukuru weanti-corruption commission saka vanhu ava vanenge vachisenza neanti-corruption commission nemapurisa izvozvo hapana mutemo unorambidza kuti president vange vane maziso anoona kuti zvinhu zvaitwa nemazvo
gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vari parunhare kuchinoi
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 na6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne13630 shortwave uye na7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 pashortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 pashortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu pafacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika 5 pm musi wechishanu kubva na445 pm kusvika na515 pm musakanganwe kufarira facebook peji redu revoa shona
muteedzeri wegurukota rinoda nezveupfumi vaterence mukupe avo vari kushorwa zvakanyanya nevakawanda munyika vanyora tsamba vachiedza kuzvichenura panyaya dzakawanda dzavari kupomerwa dzapa kuti vamwe vati mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vavadzinge basa panyaya yekutanga yavanoonekwa pavhidhiyo vachiti mauto haasi kuzoregedza mutungamiri wemdct vanelson chamisa vachitonga vakakunda musarudzo vamukupe vanoti vanhu vari kureva nepasipo zvikuru vanopikisa asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vasimon kayamoyo vakatoburitsa mashoko vachishora zvikuru mashoko avamukupe aya vachiti haamirire zvido zvehurumende kana bato riri kutonga rezanup f pakutuka kwavanonzi vakaita vatendai biti vepdp pamhepo vachiti vainge vanwa here mapiritsi echirwere chemukondombera vamukupe vanoti vainge vadenhwa navabiti asi vachiti havafaniri kutaura havo zvavakataura pamhepo vanotiwo vanokumbira ruregerero nemashoko avakataura panyaya yavanonzi vaida kurova mutori wenhau Blessed Mhlanga weNews Day vari pamhepo vamukupe vati vainge vadenhwa asi vakati vari kukumbira ruregerero nokubuda muchirongwa chisati chapera icho chaitwa nezbc havana kutaura nezveimwe mhosva yavari kupomerwa yekutora nechisimba mbozhanhare yemudzimai wavamuhlanga uyo aiedza kutora vhidhiyo apo vanonzi vainge voda kurova murume wavo
Thank you.
Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi anoshanda iye nebhanga reBarclays Bank kuZimbabwe. Parizvino mudzimai uyu ari muno muAmerica apo ari kumutambo weZim Expo kuitirwa iwo kuBoston, Massachusetts, muno muAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vakafambirei imo muno muAmerica.
Mazvita is Marvelous. Inini ndinoitwa Emily nemapare, ndinoitwa mai nemapare. Ndinoshandira Barclays Bank. Ibank hombe iri muZimbabwe. Ndinotungamira department rinoitwa kuti corporate affairs necustomer service. Tichitarisira kuti tinobata sei macustomers edu nema stakeholders in.
Mafambirei imo muno muAmerica uyezve parizvino muri kupi?
Parizvino tiri kuBoston kuLowell. Tiri kuatenda event inoitwa kuti Zim Expo. Zim Expo iyi tiri kutarisira kuva tine maconversations akakosha nevazvarwa vemuZimbabwe vanogara muno muAmerica vari kubva kumaparts akasiyana siyana, vamwe vari kubva kuCanada, vamwe vachibva muAmerica muno kuti vaungane kuno for a weekend tichifara taura nyaya dzebusiness nekuti nyika yedu tinogona kuisumudzira zvakadini. Isusu seBarclays Bank tiri kufara because tichaonawo mainsights akawanda kubva kune vanhu vari kuatendawo conference ino.
Zvii zvinokwaniswa kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri pachiitiko chenyu kana vari kuda ivo kunge vakavhura maaccount kuZimbabwe? Vanogona here kuzviita ipapo? Munozvifambisa sei?
Tiri kuvhura maaccounts chaizvo kuno. Parizvino tine dhina yatiri kusponsor yetichakwanisa kunga tine matables anenge aine vanhu vedu vatafamba navo kubva kumusha vanenge vachivhura maaccounts for maparticipants edu ese vanenge vari kuno.
Munhu anoda chii kuti awanikwe iye achivhura account kuZimbabwe?
Tinoda kuti vafile fomu redu. Tauya nemaforms anenge achibvunza mibvunzo yakasiyana siyana kubva pane zita rake kubva kusvika pane address nemamwe madetails etinenge tichitsvaga pafomu. Uyezve tinokumbira proof of ID, tinenge tichitora mapassport, any form of ID tinenge tichida kuti munhu auye nayo. Tinenge tichida futi proof of residence as well.
Vazhinji vangati ivo vangadirei kuwanikwa ivo vachivhura maaccounts iwayo kumusha? Tichitarisa kuti kune dambudziko remari, zvinobatsira sei munhu ari kunze kuti avhure account kumusha?
Mubvunzo mukuru wemabvunza. Parizvino tiri kuvhura maaccounts iwawo kubatsira vanhu vanogara kuno vanenge vaine vadiwa vavo vanenge vari kuZimbabwe vavanenge vachichengeta. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kushanda kuno vanana mai, vanana baba, vane vana vavari kuendesa kuchikoro, apo vanenge vachiita maproblems kana kuti dambudziko rekuti votumidzira mari sei munzvimbo kana kuti munzira iri secure. Isusu tiri kuti vakavhura maaccounts nesu, maaccounts iwawo anenge akangofanana neaccount rinenge richivhurwa riri kuZimbabwe rine masecurity features ese, vachizokwanisa futi kuona mari dzavo in a secure and safe way.
Semudzi mai, makafunga sei kuti mupinde mubasa irori rekuita zvemari muchishandira kambani yeBarclays?
Semudzimai ndakakudzwa ndichiudzwa nevabereki vangu kuti hapana chinhu chendisingakwanisi kuita semudzimai. Saka pendakaonawo mabankers ndichikura ndakati inini ndinenge ndichidawo kubatsira vanhu kuti vaonawo vakwanisewo kuita realize my dreams avo, vakwanisewo kuita zvinhu zviri pamoyo pavo, vabudirirewo muupenyu wavo. Saka basa rendinaro irori rinondibvumidza kuti ndidaro kuBarclays ikoko.
Zvii zvamungataurirewo vamwe vasikana vechidiki kana madzimai akateerera parizvino? Zviri nyore here kuti munhu awanikwe achiwana ruremekedzo pabasa seramakabata iri?
Soko rangu rendingada kutaurira vadzimai nevana vari kukura vari kuenda kuzvikoro nderekuti hapana chinhu chisingakwanisike kuitwa nemudzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Emily nemapare vanoshanda ivo nebhanga guru remunyika reBarclays kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazvita henyu is Marvelous. Tatenda chaizvo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu our lives icho tinopiwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nenyaya dzehutano kuti munhu anga achirarama zvakanaka zvii zvaanofanira kunga achiita uye zvii zvaanofanira kunga achidya. Mukutarisa nezvenyaya iyi taita rombo rakanaka rekubata baba Samuel Marandure. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu baba Marandure. VaMarandure, tichitarisa nhoroondo yeupenyu hwenyu, muri munhu anoziva zvakati wandei mukurarama kunoita vanhu zuva nezuva. Mungatiudza kuti makaziva sei zvese izvi?
Chiripo ndechekuti ndiri kurarama ndiri kuona mamafiro anoita vanhu, kuti munhu anongonzi mumusi wadonha abva pera ipapo, umwe unongonyararagire pacheya chimwatii. Then ndakundihwise kuti kambe chingave chinokonzera izvi chii. Saka mukutsvaka tsvaga kwangu ndakazogona kuisa kuti mararamiro namagariro evanhu ndiwo anokonzera zvinhu izvi kuti zviitike. Nokuti tinoziva kuti sevanhu venyama tinofanira kune rimwe nezuva tife. Kufa is something certain, hazvifungidzi kuti akamberi. Asivo pandiri kufamba murwendo rwangu rwekuinda kuguva rangu, handifaniri kundifambe ndichitambura ndichichema ndichigomera gwendo gwese ndive dambudziko kuvanhu vandigere navo vemhuri yangu. Hazvifaniri kuti zvidaro. Saka iyi nyaya ndi yakasakisa ndione kuti mararamiro atinoita paupenyu hwedu apa hune chimwe chokuita namatamburiro atinoita mukati merwendo rweupenyu. Ndokubva ndazoona kuti ini nyaya hombe inonesa vana vevanhu iri muchikafu zvekudya. Ende manje dambudziko racho nderokuti zvikafu zvizhinji zvatinodya izvi mudzimba dzedu hazvivaki mbiri yedu, ndezvinoparadza mbiri yedu. Zvikafu zvinotivumba hatizvidye. Zvakafanana nechinhu chakaita fanika senyama. Ndoona mombe yangu apo Busumani yakakora yakanaka, ndoti iyi ndikaivuraya ndikadya ndinoputisa iyi. Asi Butumani kuti isvike pairi papambiri wayo papapo yanga isingadyi nyama, yaidya sora, yaidya zvinhu zvinomera zvinokura. Naizvozvo yakasvika pastage. Asi manje ini kundiitewo mbiri wakanaka unotaima ndakuda ndidye iyo Busumani pandi kundidye zvinodyiwona Busumani.
Zvii zvamunokurudzira imi kuti vanhu vadye?
Indinokurudzira kuti vanhu ngavadye zvinhu zvinomera pasi, yatinoti isu plant based diet. Vanhu ngavadye zvinhu zvinorimwa zvakafana nemagrains izvi, zvikafu zvakatifanika vana rukweza, vana mafunde, vana mhunga, vana gorosi. Ndizvo zvinofanira kuti zvidyiwe navanhu vanenge vachida kuti vawane simba.
Kouyawo mishonga vaMarandure, nokuti tinonzwa vamwe vachiti mishonga chaiyo inowedzerawo urwere hwevanhu.
Mishonga zvikuru iyoyi yekuzvipatara iyi ivo varedzi vayo vanoigadzira vanokutaura kuti mune anonzi maside effects. Asi tionedi kuti apo it's a polite way yekukuudza kuti mishonga yedu iri poisonous. Iwo uchitsvaka kuti urape chinhu chimwe chete, mushonga wawadya unobudisa zvakawanda wanda. Zvino ini madzidziro andakaita mwana wangu kwanonzi manatural remedies akaita sei, ndiwo atinowana mukati mesango awa yatinoti isu God's pharmacy, pharmacy yaMwari.
Sekuru Marandure, vakadzidzira here zvese zvekurapa izvi kana kuti zvinhu zvamakangowanawo kubva kana kune vakuru kwamuri?
Ndakaenda kuchikoro chaiko, ndakatanga ndichatsvaka ndiri ndega zviya zvinoitwa munhano research, ndichitsvaka ndiri ndega kuti kuka zvakadaiko zvakazoitwa sei, zvii zvinofanira kuzvidyiwa, kumishonga inofanira kushandiswa ndeipi kuti isina maside effects. Ndapedza kumbotsvaka ndindiwanika kuti no, it's not enough. Ndikamuruka ndikaenda kuchikoro kwandakanogara ndakura kudai, ndakanzi 70 years ndichisvika pachikoro ndidzidze.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga nasekuru Marandure. Sezvo nguva yedu yapera, regai tiisire pano ndokuonekai nemufaro. Ndichiti musare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.